Minister Blessed.
Pachipa Abisha Pauma. Esaton Bini. Godfather Timoman. Namkoma Minister.
Tax and the
Dirikumusha Naito Kanya Shitina. Sekuru Bakati Uya Kuno Kuarari. Une Maria Koyo Yotino Ispina. Nyangwene Mope Mudaka Ndaka Panda Sitina. Ndakasimu Kakumusha Chirichina. Bichishika Kumbare Maria Nisisina. Matoti Bakandi Taimira. Kutora Maria Yangu Yesendo Pavandi Bira. Kuuza Sekuru Fondi Vaka Pava Itima. Ndaienda Kupi Ambaka Kakunerima. Ndakasugundurara Mune Chime Chitima. Basi Nangu Wapaka Uya Momsine Pima. Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe, ndave kukara musa papa. Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe, ndave kukara neshuka mama. Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe, anicha mafura ye mzime. Echi aina basa, nyangwe makasasa. Ndave kukara musa papa. Echi aina basa, nyangwe makasasa. Ndave kukara neshuka mama. Echi aina basa, nyangwe makasasa. Andicha mwamfura ye mzime. Sekuru wangu vaka nizizisa laifi. Na isa siwa chino nzifoke ni naifi. Pafezi buku nda kukara ndiri laifi. Katira ngundi naru nda kuita swipe. Kungo pinda mumota ndopa nda drive. Andicha pama ndichi nyangira faningeru waifi. Jizo shino ita munuwe nyama. Anokuti huya tona ziopa akutama. Baifunga shenge ndicha ita munyama. Akutochiva upenyu wandora rama. Andoshi noita upenyu. Ndoshi noita upenyu. Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe. Ndave kukara musa papa. Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe. Ndave kukara neshuka mama. Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe. Andicha mafura ye mzime. Echi aina basa, nyangwe makasasa. Ndave kukara musa papa. Echi aina basa, nyangwe makasasa. Ndave kukara neshuka mama. Echi aina basa, nyangwe makasasa. Andicha mafura ye mzime. Weyerere, upenyu wa shanduka.
Andicha mafura ye mzime.
Vaifunga kuti ndicha sokera kumusha.
Andicha mafura ye mzime.
Ndiri kumusha ndaitoka nyashitina. Sekuru vakati uya kuno kuarare. Une Maria koyo yotino ispina. Nyangwene Mope Mudaka ndaka panda sitina. Ndakasimu kakumusha chirichina. Bichishika Kumbare Maria nisisina. Matoti Bakandi Taimira. Kutora Maria Yangu Yesendo Pavandi Bira. Kuuza Sekuru Fondi Vaka Pava Itima. Ndaienda Kupi Ambaka Kakunerima. Ndakasugundurara Mune Chime Chitima. Basi Nangu Wapaka Uya Momsine Pima. Sekuru wangu vaka nizizisa laifi. Na isa siwa chino nzifoke ni naifi. Pafezi buku nda kukara ndiri laifi. Katira ngundi naru nda kuita swipe. Kungo pinda mumota ndopa nda drive. Andicha pama ndichi nyangira faningeru waifi. Jizo shino ita munuwe nyama. Anokuti huya tona ziopa akutama. Maifunga shimwe ndicha ita munyama. Makutochiva upenyu wandora rama.
Ando shino ita upenyu. Ndoshi noita upenyu.
Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe.
Ndave kukara musa papa.
Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe.
Ndave kukara neshuka mama.
Kushata kwe chimwe, kunaka kwe chimwe.
Andicha mafura ye mzime.
Echi aina basa, nyangwe makasasa.
Ndave kukara musa papa.
Echi aina basa, nyangwe makasasa.
Ndave kukara neshuka mama.
Echi aina basa, nyangwe makasasa.
Andicha mafura ye mzime.
Minister, azuru gara nezirara momzi. Bati shuka mama iru ntengera ma trousers. Tarisanda ugara mzi big house. Nyangwe makasasa.
Zan 8-Bit. Stream, download and share.